chinangwa chemusangano weZimbabwe Congress of Trade Unions ndechekuchengetedza nekurwira kodzero dzevashandi vose muZimbabwe. Zvisinei uri formally employed kana kuti unoita zveinformal, mushandi wese wemuZimbabwe anokwanisa kurwirwa nekuchengetedzerwa kodzero dzake muZimbabwe kubva kune upi neupi zvake.
Muchapindudza mashandiro esangano iri nenzira ipi?
Donzo ratichange tichifamba naro richange rakanyanyira kumirira kodzero dzevashandi munyika ino nepasi rose. Mungava wedu uchinge uri wekuchengetedza kuti vhesiti irambe iri nhengo huru yakazvimiririra inobuditsa nekurwira shandudzo dzevashandi muZimbabwe. Zvinofadza zvido zvevashandi zvinova izvo zvinosimbisa Zimbabwe Congress of Trade Unions. Vene vezano, vene vemusangano, varidzi vemusangano vanova ndivo vashandi muZimbabwe, ndivo vachange vachitipa gwara remafambiro atichange tichiita maringe nemaonero avanenge vachida kuti tinge tichivarwira kodzero dzavo tiri uye takamira papi.
Sei muchifunga kuti muchabudirira mukutungamirira sangano iri kupfuura vanga vachiritungamira?
Hatipo pakushoropodza kana kushora kana kukwikwidzana nezvakaitwa neutungamiriri waivapo. Tiripo pakuenderera mberi nekurwira kodzero dzevashandi muZimbabwe kusvika mushandi wose asunungurwa muutapo hwekutambira mari isingakwanisike kuti vange vachikwanisa kurarama nemhuri dzavo. Hatina kusarudzirwa kuti tinge tichikwikwidzana navo, asi kuenderera mberi nekurwira kodzero dzevashandi vose vemuZimbabwe. Kana pane musiyano ungauya, ungangouya nekusiyana kunenge kwaita matumirwo atinenge taitwa nevaridzi vemusangano. Tiripo pakuendesa mberi kurwira kodzero dzevashandi kubva pavakasiyira. Musangano unoramba uchienderera mberi nekurwira kodzero. Vashandi vemuZimbabwe vari kutambira muhoro usina chaunotenga. Tichiri nebasa guru kwazvo, kana kuti tichiri kuramba tichirwira vashandi vose vari kutambira mari isingakwani kuti mhuri idye, vana vaende kuchikoro uye vave nepekugara pavanokwanisa kunge vachibhadhara kupera kwemwedzi woga woga. Tichiri nebasa guru chaizvo sevamiririri vevashandi kuchengetedza utano hwevashandi pamabasa pese pavanoshandira. Tichiri nebasa guru sevatungamiriri vevashandi kuti tinge tichiramba tichipusha kuti pave neminimum wage inokwanisika kuti mushandi wese wemuZimbabwe akwanisa kunge ai atena ave achitambira iyoyo kupera kwemwedzi woga woga. Zvisina chete kubva kune upi neupi, asi kubva kune matumirwo atinenge taitwa nevaridzi vemusangano.
Muchayananisa nhengo dzesangano iri sei, sezvo dzimwe nhengo dzesangano renyu dzichitori kumatare edzimhosva kwadzaka mangarira sangano renyu iri?
ZCTU musha mukuru, musha wevashandi vanobva kumasectors akasiyana. Nyaya iya yakapera sekutaura kwakaita matare ezimhosva, asi ZCTU nevatungamiri vegeneral council vanozotipa nzira yekuzoibata kana ichinge ichiongororwa kana kune mamwe mafungiro anenge aripo maringe nenyaya yakaendeswa kudare. Asi isu tinoti hakuna affiliate hombe kana diki panguva ino. Tinofamba mberi nevose vari muZCTU takabatana. Tikofara kuva nemaunions akawanda muZCTU uye tinoramba chichiti dai auya mamwe akawanda. ZCTU ine bumbiro remutemo imomo, ndimo matinowana nzvimbo yedu tose. Asi isu sevatungamiri tinorwira kubatanidza vashandi vose nemaunions ose ari muZCTU kuti tirwire kodzero dzevashandi vose takabatana.
Semutungamiri mutsva achangogadziwa, munotii kunhengo dzose dzesangano renyu?
Tinoti kunhengo dzose dzeZCTU ngatishandei pamwe chete kuti zvido zvedu zvibudirire. Tichafambira pamberi nebasa tichitora pakasiyira vamutasa neutungamiriri hwavo. Tinovavimbisa zvekare vashandi vemuZimbabwe kuti musangano wavo uri mumaoko evatungamiri vanonzwisisa nhamo yevashandi nekuti ivo vashandiwo. Tinopedzisa nekuvasimbisa kuti pane zvose zvingave zvichitaurika, ichi hachisi chokwadi nekuti musangano wevashandi kuburikidza bumbiro guru remutemo waro unoti musangano wevashandi uchange usina divi rezvematongerwo enyika rauchange wakarerekera. Isu sevashandi hondo yedu ihondo yedumbu. Vashandi nemhuri dzavo vange vachidya vachiguta munyika yavo yechipikirwa yeZimbabwe.